manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7 2017.
Makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzinoratidzira pamuzinda webhanga reStanbic dzichiti hadzisi kufara nokudzingwa basa kwemumwe mudzimai aishandira bhanga iri.
Dare redzimhosva rinoti kanzuro yechitungwiza inofanira kubhadhara vashandi vayo vayakamisa basa mari.
Musangano wevatori venhau unoyemura mashandiro akaita masangano enhau musarudzo dzakaitwa kuKenya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau nasi dzaratidzira muHarare pabhanga reStanbic riri muna Samura Masheo dzichinyunyuta nekudzvinyirirwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhukadzi nebhanga iri. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vashandi vemumabhanga ava vanga vachinyunyuta nekudzingwa kwemumwe mushandi wechidzimai nebhanga reStanbic, amai Verity Mutsamwira. Amai Mutsamwira vaitungamirira sangano revashandi vekuStanbic. Zibau inoti ndivo vaive mukadzi wekutanga kumirira vashandi vebhanga. Vachitaura neStudio 7 apo vanga vachiratidzira amai Benis Maluleke avo vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi muZibau vati nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekumbunyikidzwa kunoitwa kodzero dzemadzimai kubhanga reStanbic. Amai Maluleke vanoti amai Mutsamwira vakadzingwa nekuda kwekuti vaimirira kodzero dzevashandi.
Zvatishunda kuti tiratidzire inyaya yekuti munhukadzi ari kushungurudzwa. Tine nyaya yemusikana anonzi Verity Mutsamwira. Verity Mutsamwira akajoina she was the chairperson of the workers committee. Saka izvozvo kuti ave workers chairperson chete izvozvozvo as a woman kwanguri kekutanga mubanking sector. Ndokubva vamushungurudza vakamuti vari kumutransfer kuenda kuNgezi. Apo akavaudza kuti iye murume wake anorwara hakwanise kuenda kuNgezi. Ndokubva vaenda kukoti. Kukoti akanodzoswa kubasa zvekare. But paakadzoswa kubasa vakamurambidza kuti auye mubhengi vaimubhadhara ari kumba. Pakangouya judgment yeye July 17 ndokubva vatora mukana iwowo ndokumubva vamudzinga zvachose.
Imwe nhengo yeZibau muzvare Rumbidza Ichoto vati kutsikirirwa kwevanhukadzi pamabasa ndozviri kukonzera kuti vanhukadzi vasawana zvigaro zvepamusoro mumapazi akasiyana-siyana munyika. Muzvare Choto vayambirawo bhanga reStanbic vachiti rikasagadzirisa mabatiro ariri kuita vanhukadzi, sangano ravo richaramba richiratidzira.
Isu semadzimai tiri kuti pasi neudzvanyiriri wemadzimai, varume ngavationewo sevanhu, maemployers ngavationewo sevanhu. Vakati dzvanyirira tiri vana vadiki, hapana kwatinoenda. Ndosaka kumusoro kuma very top positions kusina madzimai nekuti hatisi kupiwa kodzero dzedu.
Mutungamiriri weZimbabwe vaFarai Katande vati vanoda kuti bhanga reStanbic ridzosera mai mutsamwira pabasa. Vakatsande vapomerawo bhanga iri mhosva yekuramba vachidzvinyirira vashandi, vakati zvinofanirwa kuchinja sezvo nyika yakasununguka.
Nekuti mushandi uyu akadzingwa zvisiri pamutemo anofanira kudzorerwa pabasa. Uye bhengi rinofanira kukoshesa kodzero dzavashandi.
Vamwe vashandi vebhanga iri varamba kudomwa nemazita vati utungamiriri hwebhanga iri hauremekedzi vanhukadzi, uye vanotsikirira vanhukadzi kuti vasawana utungamiriri kana kusumukira pabasa. Nhengo dzeZimbabwe idzi dzakatozoenda kumatare edzimhosva kuti vapiwe mvumo yekuratidzira mushure mekunge mapurisa avarambidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga iri sezvo vakuru vebhanga iri vanga vasiri mumahofisi avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dare redzimhosva rinotarisa nyaya dzemabasa nevashandi reLabor Court svondo rapera rakapa mutongo unoti kanzuro yechitungwiza ibhadhare vashandi vaya makumi mana nevaviri vayakamisa mabasa muna 2015 vasina kuwana mihoro yavo izere kwemwedzi makumi matatu kana kudarika. Mutungamiri wesangano revashandi vechitungwiza uye vari kumirira vakamiswa mabasa ava vaEfrem Katsina vanoti vamwe vashandi vaive vasina kupiwa mari dzavo kwemwedzi inodarika makumi matatu, uye dare rakatonga kuti vashandi vose ava vapiwe mari dzavo idzi gore rino risati rapera. Ngatinzwei vakatsina vachitsanangura.
Wokufara zvikuru kutaura nevashandi vechitungwiza municipality. Imwe nguva kumira nguva yamwari kunoita zvakanaka. Makotsi akatibatsira zvikuru patakazoenda takanoona tapiwa ruling yakanga itsanangura kuti vashanga vatanga tichimiririra vakadzingwa basa ivavo vakanzi ngavapiwe mari dzavo dzakanga dzakasarira. Saka tinoona kuti tiri kubudira zvikuru pakuti vashandi vawane zvavanofanira kuti vawane zvakanga zvakagarirwa nekanzuro kuti vasazviwane. Saka ivavo varifanira kubhadharwa mari yacho kusvika 369,000 vari 42 vashandi ivavo varikufanira kupuwa mari dzavo 22 September usati wasvika.
Tinonzwa kuti mune imwewo nyaya mumwe mushandi akanzi adzokere pabasa, yakamirawo sei?
Tine umwe mushandi akanga apomberwa mhosva yekuti akanga anzi aba $45. Akadzingwa zvakare panguva iyo yandingati nguva yemadness. Takabva tangonoenda kumakoti gore rakapera kusvika izvo zvido pazoda ruling yacho inoratidza kuti pakashayikwa boho kuti pane chakaitwa chakasangatika chaakaita iye. Saka anofanira kutadze kubasa uyezve apiwe mari yaakanga akagara makore anokwirata 2.5 asiri kuenda kuti asina chaari kuwana.
Munoona here kanzuro yechitungwiza ichitambira mutongo uyu ichiutevera?
Ndinoona kuti pari zvino havachisina zvokuti vaite. Ndikaramba vachitambisa mari dzavanhu vachienda kumakosi kunyaya dzatinoziva kuti vanoluza. Ndo zvazosvitsa pakuti vatorerwa fenicha yese nemotikari dzose nyaya yekusateerera.
Imi pache zvenyu vakatsina mune nyayawo dziri kumatare edzimhosva chii chamunotarisira?
Tinotarisira kuti matare anosvika paanopa yatingati justice. Nekuti ndinoona kuti nyaya zhinji dziri kuitika hadzizi nyaya dzekuti dzingangoraswa, uye hadzizi nyaya dzekuti pane mhosva yakaparwa vashandi.
Avanga vari mutungamiri wevashandi vechitungwiza vaEfrem Katsina vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Vechidiki veZANU-PF vanoshandira hurumende vari mubazi revechidiki kumasvingo vanoti havazofara nedanho rakatorwa nehurumende rekuti vaende kunoita mabasa ekurima pasi pechirongwa cheCommand Agriculture kuitira kuti vawane mihoro sezvo hurumende isina mari. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki ada kuzikamwa nezita rekuti Tanos Kava, iro risiri zita rake chairo, nepamusana pekutyira kudzingwa basa. Anoti vakanzi vose vanofanira kuenda kunorima, anenge aramba anodzingwa basa. vechidiki vanoti vakaziviswa nezvedano iri nemukuru webazi ravo mumasvingova John Mbizo.
Sema youth officers takadedzwa nemukuru wedu weprovinsi muno masvingo akatiti kwapiwa instruction yekuti titsvage nzvimbo dzekurima mahwamahwane ekuita kumamisha uko nenzvimbo dzakapoteredza mumadhorobha kuti tirime tikwanise kuwana mari. Iyoyo mari ndo ichatichengeta ichashanda sepei yedu.
Chikava nevamwe vake vanoti danho ratorwa nehurumende harina kujeka uye vari kuona senzira yekuvamisa mabasa avo sezvavaida kuitwa mwedzi mishoma yapfuura, asi vakazomiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakati vadzorerwe pamabasa avo. Mumwe wechidiki akaramba kudomwa zita rake atiwo vaudzwa zvakare mumusangano waitwa nhasi kuti vachaendeswa kumushagashe kunodzidziswa kurima pasi pechirongwa checommand agriculture kutanga musi wa10 Gunyana.
Ya izvozvo ndizvozvo chaizvo tanzi tichatrainiwa kurima kwai tichishandisa command agriculture. Isuwe kuno kumasvingo takabatanzwa nezaka tichange tichitanga kunotrainiwa pamushagasha po musi wa17 kusvika musi wa22 September, asi vachatanga kuinda kunotrainiwa izvozvo ndekwagutu. Isu tinoona sekuti donzo remusangano apa nderekungoti sezvo tatamboritrenjewa pekutanga inongova imwe wei yokungotibudisa basa nayo yokungoti tinde kutinoita varimi. Handizivi kuti tose tingaita varimi here semayouth, nekuti isita takatoritenjwa kare zvino tochibata-bata zvikuru, nokuti isusu tisu vanhu vaimobhilaiza mayouthi nguva yemacampaigns tichivhundusira-vhundusira vanhu nezvakawanda-wanda, asi iko zvino tinoona kuti haa apa ZANU-PF yatirasha. Zvino isu kana musangano watirasha hazvitinetsi, iko zvino election iri kutevera apa. Saka tete tichingosangana ikoko kuelection tigoona kuti anobudirira mukubuda musarudzo mundiani.
Masvingo ine vechidiki vanoshandira hurumende vanosvika 600 munyika mose muine zviuru 10. Vambizo vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chiripo, asi varamba kutipa zvizere maererano nenyaya dzemioro vachiti zvinoda kutsanangurwa negurukota ravo vaPatrick Zhuwau avo vanga vasingadairi nhare yavo. Vechidiki ava vanova senhengo dzeZANU-PF vanonzi vachange vachirima chibage nenyemba dzekutengesa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Madandemutande ose avharwa nhasi muTogo apo hurumende iri kugadzirira zuva repiri rekuratidzira kuri kuda kupedza utongo hwemakore 50 hwemutungamiri wenyika iyi vaFore Gyasibe nemhuri yavo. Mazana ezviuru zvevanhu vachikurudzirwa nevatungamiri vemapato anopikisa muTogo vapinda mumigwagwa yeguta guru reLome pamwe nemamwe maguta vachikurudzira kuti vaGyasibe vasiye basa panopera temu yavo yekutonga muna 2020 uye kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kwete kuti ritare nguva yemutungamiri wenyika.
Dare remuIndia nhasi ratongera rufu varume vaviri nekuvekwawo nechekuita nekubhombwa kwakaitika muMumbai muna 1993 kwakaurayisa vanhu vanodarika 200. Feroz Abdul Rashid na Tahe Abu Salem vatongerwa rufu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuronga nezvekubhombwa uku.
Munyika maita makakatanwa panyaya yakaburitswa nesangano renhau reReuters yekuti pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaite hurumende yemubatanidzwa kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya matomu. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti pane zvakawanda zvisina kunyatsojeka pane zviri kutaurwa neReuters panyaya iyi. VaTsvangirai uye hurumende yeBritain vakaramba nyaya iyi vachiti ndeye mugotsi matsuro. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakaudzawo Studio 7 nezuro kuti nyaya iyi haina kana kutombozeiwa nezvayo mumusangano wePolitbureau wakaitwa nezuro vachiti hapana zviripo. vamwe mubato rezanu PF vanotsigira pamunangagwa vanotipo azvishamise kuti vari kuchikwata chavari kupikisana navo cheGeneration 40 ndivo vari kubuda nemagwaro ekusvibisa vamunangagwa kuti vave makara asionane navamugabe avo vasingadi kunzwa nyaya yekuti vachasiya basa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuti vamunangagwa vaite hurukuro navatsvangirai vanofanira kutanga vabuda mudziva rizere makarwe muzanu PF umo musina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavamugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaErnest Mudzengi pamwe nasachigaro wezanu PF kuBritain vaNick Mangwana. Tabvunza vamangwana kuti vanoona sei nyaya iyi.
Hapana kana gwaro ratakaona, isu chatakangoona zvinyorwa zvenhema zvisina kana maturo zvekutiwo munhu anongogara pasi ohumana papepa. Kana apedza kuhumana papepa obva angoti kuti ndizive nechiremerera mbichana nekaudzamu nekuti handisi kutaurwa ndakazviwanani zvakabva nokupi, regai ndingoti zvakabva nokumaintelligence sources. That's total nonsense. Hazvina kana maturo nokuti hapana chikonzero. One, vamunangagwa vasiwo vanzi vachatora chikudla chinzvimbo tapedza maelections. Hakuna maZimbabweans vachavhota vakatarisira kuti vari kuvhotera purezidendi. Hakuna urongwa hunochaiya hwakadaro. ZANU PF ichatsvaira MDC zvimwe zvinogara zvakadero zvisina kana mukara akamboona. Tinotaurirei natsvangira isu vezanu PF ende vanotiti nhaurirano yacho mukaverenga icho chinyorwa cheReuters vanoti nhaurirano yacho yakatanga 5 years ago or something. Come on, new constitution yatombova in place vachitaurirana kuti kudiko. Tiri kutongozvipowo mbiri yenhema nokuti tiri kutaura nezvazvo panapa vazoti
vamudzengi manzwa zvataurwa navamangwana. Asi pangave nechidokwa dokwa here vamudzengi chekuti vatsvangirai navamunangagwa vataure?
Vatsvangirai navamunangagwa vanhu vezvemapungu zvenyika. Kutaura hongu vanogona kukuita, asi kutaura kwavo hapana kwatati tanzwa. Chatangohwa ndichocho chekuti zvabuda mubepa zvinzi inyaya yabva kuReuters kati ivo vatsvangirai vabuda vachiti havana kungotaura navamunangagwa. Vakatize vamunangagwa vakatoguma kuvavona nguva yeEnglish government kareko. Saka isusu kana pasinawo zvabuda zviri pachena hatinawo zvetingati tingaramba titi haiti chokwadi kana kuti idzinhema, tongoti iripotiwo yabuda. Asi chendoda kungohwereketa ndechekuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kunge vachitaurirana uye vachitaurirana vasingadi kuti zvibude. Kana vasingadi kuti zvibude vanoramba zvekurambwa kwaita nevamangwana zvekurambwawo kwati vatsvangirai. Asi handisi kuti vakataurirana, asi handidi kuti ndibudise kuya kunganzi kuita rule out kuti vanga vachitaurirana. Chokwadi chiri kundi chekuti hatizivi.
Vamangwana vamudzengi vataura nyaya dzakawanda wanda vakatiwo vanhu vanoita zvematongerwo enyika nekudaro hatingabva tati hedu hapana chiri kuitika. Zvinokwanisika munyaya dzezvematongerwo enyika
mumatongerwo enyika kuna tinoti maback channel anoshandiswa kana muchida kutesa kuti zvakamira sei zvakamira sei. Ngatiti for example tingangoti ma2004 but especially 5 zvichienda mberi vatina masa navavo zvimwe vaimita so many times kudzimba dzavo zvanga zvakautoraizwa navakuru vavo ndo aiva maback channel. Those negotiations some of them ndo akaproducer caliber stuff and so on. So pakazoita GNU papa nenhaurirano yanga iri kutoitwa kudhara hakusi kuti zvandi kutaura kuti vamwoshumenwe vaichaenda kumba kwavachina masa vana vavo vadhuzana right. Izvozvo zvinoitika papa ine basi apa hapana kana basi. One, two, hakuna back channel iripo. Zvandinokuudzai kuti yatiri kuudzai yandikuudzai yavachina masa navawoshumenuve taitoiziva kuti kune back channel iri kuitika. Vanhu vese vanga vari briefed within vaita zvati oh there is a back channel going on.
Vamudzengi ndodzoka kwamuri asi nekunetsana kuri kuitika mubato rezanu PF handizvo here zvingade kuti vamunangagwa vaite zvakadai vachitarisa remangwana ravo kuti zvingafambesei kana vamugabe vasisipo?
Izvozvo ndozvangahwereketa kuti zvinogona kunge zvichiitika. Vamunangagwa vanogona kunge kana kuti vamwe vavo vanovatsigira maemizara ari kutaurwawo vanogona kunge vakusha guhwa rakadaro iri nyaya yokuda kuti vavhunduse vamwe vomubato rezanu PF.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachanda nemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain kwakare.
Mumwe mukuru musangano runoongorora sarudzo kukinya reElections Observation Group vaMule Musau vanoti vatorwe nhau vemuZimbabwe vane zvekudzidza zvakawanda kubva kune vamwe vavo vekukinya avanoti vakabatsira zvikuru kushambadza sarudzo munyika iyi pamwe nekuderedza kuburiswa kwenhau dzemanyepo musarudzo dzakaitwa munyika iyi nguva pfupi yapfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora zvingaitwe nevatori venhau kuti nyika iite sarudzo dzakachena murunyararo, vamusavo vati zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2013, vatori venhau vakagara pasi vakaita chisungo chekuti havachaburitsa mashoko anokurudzira mhirizhonga. Vati izvi zvakabatsira chose kuderedza mhirizhonga musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Vatiwo rwendo runo vatori venhau vakaita basa guru mukuburitsa nhau dzaitaura pamusoro pemafambisirwo esarudzo vaikwikwidza pamwe nezvimwe zvaibatsira veruzhinji musarudzo idzi. Vamusavo vati kunyange hazvo masangano enhau yehurumende munyika aiburitsa nhau dzaitsigira bato riri muhurumende reJubilee Party, izvi hazvina kubatsira nekuti munyika iyi mune masangano enhau akawanda akazvimirira aiburitsa nhau dzainge dzisina divira dzakarerekera. Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations Vivian Marara audzi Studio 7 kuti pane zvakawanda zviingadzidzwe nevenhau muZimbabwe kubva kukinya.
Ivo maelections havasati atomboitwa vakagara pasi nemedia council yavo ikoko vakataurana vakaita a guideline on how to cover my elections for 2017. Saka chaivapo ndechekuti munhu wese aitoziva kuti maelections tichakava nenzira yakadai. Saka ndochiro chatinoda muno muZimbabwe kuti tigare pasi sevanhu vanoshanda muuyu muarea yekutepfenyurwa kwenhau kuti chii chatichaita patinenge tava kuita kumaelections.
Marara anoti pachine nguva yekuti masangano enhau agare pasi nevekomishen yesarudzo, komishen yenhau pamwe nekomishen yezvekodzero dzevanhu kuti vaone kuti vangashandisei vese zvisina kupokana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyaya yabuda musangano wanhasi inyaya yekuti mitemo yemuZimbabwe inombunyikidza vatori venhau. VaChris Chinaka vakamboshandira sangano renhau reReuters uye vave kudzidzisa vatapi venhau vati izvi handizvo zvingadzorera vatapi venhau kumashure.
Tinofanira kuramba tichirwa, tinofanira kuramba tichipopota, tinofanira kuramba tichikakavadzana nevanotonga nyika nevanogadzira mitemo kuti mitemo iyoyo irambe ichiita. Asi chingatibatsira ndechekuti kana isu takabatana sevanhu vanotora nhau vanoshambadza mashoko izwi redu riri rimwe chete, tichasvika rimwe zuva retinonzwika. VaiKenya vaasvika ipapa zvatora makore makumi maviri kuti vazosvika pavava.
Vachinaka vatiwo nyaya dzenhau dzemanyepo zvikuru sei pamadande mutande akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe yave kuda kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzechokwadi.
Chinhu chekutanga kuti patraining yedu izvezvi tinge taku kubatanidza kuti nyaya dzefake news dzingatariswa sei, nekuti vano tarisa nhau nekuverenga nhau nokunzwa nhau kubva kuvatori venhau isu vanenge vachifunga kuti tadzipepeta ndedzechokwadi. Saka kupepetwa kwenhau ikoko kwakuzokosha chaizvo nenyaya yekuti nyaya dzefake news dzawandisa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vanyashi Nyakunu vaudza Studio 7 kuti iyi nyaya inofanira kungwarirwa nevatori venhau.
Zvinoda kuti zvichitariswa kuti ndiani ari kuzvitaura, zvakataurwa kupi, zvakabudiswa kupi, kuti vanhu vave nezivo yakakwana, kwete kuti tingoti zvese zvabuda uku hatichazivi kuti chinangwa chehue anenge aisa zvimwe zvinhu vazhinji vari kuti zvimwe zvacho zviri kubudiswa manyepo.
Vamusavo vati nhau dzemanyepo kana kuti fake news dzakanetsa musarudzo yemwedzi wapfuura kuKenya, uye vatapi venhau vakaita basa guru kuburitsa nhau dzechokwadi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuKenya yakauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu musarudzo dza2013, asi musarudzo dzegore rino pakafa vanhu vasingasvike zana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Apo dutumpengo rinonzi Hurricane Harvey risati ranyatsopera muAmerica, rimwe dutumpengo rinonzi Hurricane Emma rinonzi riri kuvhuvhuta zvine simba rakananga kudunhu reFlorida. Izvi zviri kuitika hazvo kunyange hazvo vanhu matunhu eTexas neLouisiana vachiri pakati pekunetseka kukuru nepamusana pedzimba dzavo dzakaparadzwa neHurricane Harvey. Hurumende yeAmerica ichiri kumhanya mhanya kutsvaka mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Dutu mpengo reEma rakavhuvhuta muzvitsuwa zveBermuda, St. Martin neBritish Virgin Islands uye rinonziwo rakauraya vanhu vasere uye rinotarisirwa kusvika muFlorida nemusi wemugovera kana svondo. Vanhu vazhinji vanonzi vari kusiya misha yavo muFlorida vachienda kune dzimwe nzvimbo. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaPromise Sunday chizvarwo cheZimbabwe chine mabhizimisi muguta reOrlando kuFlorida avanoti vanhu vari mubishi rekugadzirira kuti vasavhiringidzwa nedutu mpengo iri.
Hurricane iri kunzi iyo pari zvino iri kukonzera bongo zvozvo kunonzi kuDominican Republic uko.
Vaputaura here kuti ingasvika kuFlorida zvarini?
Vari kutiwo ingangosvika kuFlorida musi weSaturday inogona kunge yakunana Miami, then kunana Sunday inogona kunge yasvikawo kunzvimbo dzakaita sanana Orlando.
Pane zviri kuitwa here kugadzirira?
Taura kwatiri kuita izvozvi tutori panguva yekumhanya mhanya tichivhara dzimba kutira kuti pasaite madamage akawanda.
Chavari kunyatsoita chaizvo chii?
Pane process inonzi iyo boarding yekubhodha dzimba kana Hurricane ichinge ichiuya kudai. Vamwe ndo vanotora mapuranga aya atinoti maplywood vokomerera pamawindow ese, nekuti chinowanzokuvadza dzimba panguva yeHurricane idutu rinenge richipinda mumba runopwanya mawindow.
Pane vamwe kuZimbabwe here vamunogarisana navo?
Variko vakatoti wandei, tine tutori community yakati kurei yemaZimbabwe.
Saka imi savanhu kuZimbabwe vagere pamwe chete, muri kuronga chinyi kuti mubatsirane kuona kuti mhepo nemvura iyi hazvikanganisi upenyu hwevamwe venyu?
Hapana hapo zvakawanda zvekuti mukwanise kubatsirana, nekuti vamwewo vanenge vachigara mumaapartments, mumwe nemumwe anenge achingoonawo kuti ozvifambisa sei kuti asekiwe musha wake. Sometimes tinongochuza kuti tinge tiri pamwe chete kungotaurana kuti hanzi tinosangana kumba kwanhingi tongoita ride it out tiri ikoko tichingoita muonera pamwe tiri pamwe chete.
Ava vanga vari vaPromise Sunday chizvarwa cheZimbabwe chiri parunare kuOrlando, Florida. Muno muAmerica natanonuka wande weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Mukupera kwemwedzi wapfuura, North Korea yakakanda chimwe chombo chehondo chakapfuura nepamusoro penyika yeJapan pedyo nechitsuwa cheHokkaido. Aka ndiko kutanga pasi pemutungamiri wenyika yeNorth Korea vaKim Jong-un nyika iyi ichikanda chombo chichidarika nepamusoro penyika yeJapan. Kukandwa kwechombo ichi uko kunonzi kusvoko zvaAmerica kwakauya apo South Korea neAmerica dzainge dzichikwenenzvera mauto adzo nekudzidzira kurwa kunzvimbo yeKorean Peninsula. Izvi zvinoitwa gore roga roga. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe vakashora zvikuru North Korea nekukanda chombo chehondo nemuchadenga menyika yavo. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis vanoti America yakagadzirira kuzvidzivirira pamwe neshamwari dzayo. Vakati ivo nenyika dzavanodzidzana nadzo vane mauto akasimba zvekuti North Korea ikada kudenha inenge ichizvisikira moto muziso. So, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti North Korea iri kuzvidza vavakidzani vayo uye sangano reUnited Nations. Vanotiwo America yakagadzirira kuita zvose mukumisa North Korea mukukonzera kusagadzikana kwedunhu reAsia. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tinotenda tanonoka vateereri musakangana kuti muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai edzisvondo muupenyu hwavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001202465038.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Nhengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzoratidzira muHarare.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka indini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokuseya mina Chris Kande nantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.